chibumbiro haisi tsamba yerudo yekuti unoti kana wakanyora ukaona warambwa wonyora zveimwe nechirungu chakanyatso kunaka ukaona warambwazve wozonopa sabhu kuti torerewo kune mubvana wenyu ari muraini andide. Aiyo, constitution chinhu chinogara zvekuti kuti titizvo chimbonyorai muri pachenyu sevanhu vematongerwo enyika kana mazotonga mozotipa hedu isusu tosa people driven ndokufunga kwekuti izvo bato rinokwanisa kutipa people driven constitution iroro imbiro MDC ko kana MDC yachina ikasawina maelections saka isusu chatanga tichingoda ndechekungoti people driven constitution iyoyo yatanga tichiita nekusatsarukana kwayakaita yangoramba iriyo constitution inobuda ichiratidzawo MDC kusasimba kwayo mune zvimwe zvinhu zvainofanira kuti igadzirise before anoenda kumaelections asi ichigamuchirawo kuti izvo pabattle ireconstitution zano PF yaikunda left right and center.
Tichitarisa remangwana rechirongwa uyu zvinhu zvakamira sei nemamirira aita zvinhu
zvinhu hazvina kubira zvakanaka peshi nekuti kana nhasi tikati hatichadi bumbiro riri kuzorwa iri handei tinoita vote no preamble yeamendment number 19 yegpa yakanyatsokunyorwa iyo kuti izvo kana tikatadza kuwana constitution newa tinongooperata sezvinonzi hatinambobva tamboita inclusive government will revert back to amendment number 18 is the last amendment of the constitution of the Lancaster House Constitution. Ndoo constitution yatanga tichirwisa zvakatonakira zvano nokuti ndoo yaigara ichida. Kana vanhu vakati tauda kunegotiata for a new constitution, tenge taakunegotiata kutangira pakare ba draft, zvinenge zvakanakira zvano PF zvakare.